Jemba iri kudzoka munhandare nesondo ine vatambi vatsva apo ichatamba neZPC Kariba sekutaura kwaita Gwaro rabva kune varoronga mitambo muPremier Soccer League vaElisha Mandireva. Mutungamiri weDimbare vaSolomon Sanyamandwe vanoti vateveri veDynamos vanofanira kugadzirira kuona Dynamos yakasimba uyezve yakasiyana zvikuru neyaivepo munharaunda yekutanga iyo yaitatarika zvinotyisa. VaSanyamandwe vanoti Dimbare yakatenga vatambi vatsva vakati wandei kusanganisira Kingston Carter kubva kuSupersport United yekusouth Africa uyo vanotarisira kuti achapedza dambudziko ravanaro rezvibodzwa. VaSanyamandwe vanoti Carter akanyorerana chibvumirano chemwedzi mitanhatu neDynamos vachizoona kuti vanokwanisa here kuwedzera nguva yacho. Carter ane nhoroondo yakasimba mumutambo wenhabvu mushure mekutambira Kaizer Chiefs, Free State Stars, Black Leopards neSupersport United muSouth Africa pamwe chete neBaltimore neCapes United muZimbabwe. Carter akatambira Zimbabwe kanokwana kagumi akanwisa zvibodzwa zvitatu. Pamusoro paCarter vaSanyamandwe vanoti Dynamos yakatenga zvekare Brett Amidu kubva kuFC Platinum vachiwedzera ivo kuti zviri mumaoko emurayiridzi wavo Lloyd Mutasa kushandisa kana kuregedza Denver Mukamba uyo akadzoka kuDynamos kubva kuCapes United. Mukamba ane nhoroondo yakakura yemisikanzwa asi Mutasa anoti hapana mutambi ane nzvimbo muchikwata ichi.
Kutirena kwavo unenge uchiita tichiita gadzirire de game rinouya ramangwana ndozvinoita kuti utambe. Matirenera unoita tichitanga kutirena ndozvinokupa mukana kuti uzotamba game rinotevera.
Dynamos yaifanira kuve yakadzoka munhandare svondo rapera ichisangana neHighlanders asi mutambo uyu wakamiswa nePremier Soccer League. Pari zvino Dimbare iri pachinhano chegumi nenhatu mapoints mashanu kubva pachikwata chakatarisana nekubuda muPSL cheNichrat icho chine mapoints gumi nemanomwe. Mutasa anoseka avo vari kuti chikwata chake chingangobuda makwikwi aya.
Zvekureregetera izvo munhu anogona kutaura zvaanoda nekuti munhu asi isusu tiri mazviri handifunge kuti zvinhu zvatiri kutarisira.
Pari zvino chikwata cheFC Platinum ndicho chiri kutungamira makundano ePSL nemapoints makumi mana nemapfumbamwe mapoints maviri pamusoro pengezi Platinum Stars. Ndakamirira Studio 7 muHarare ndini Michael Kariati.